favorites.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 5/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Basa rekununura vashandi gumi nemumwe vakadhirikirwa nemugodhi weRed Wing kupenhalonga kuManicaland nezuro rinonzi richiri kuenderera mberi. Mitero mitsva yemari dzekuripira pamatolgate yakadzikwa mubhajeti regore rino ra 2024 inotanga kushanda nhasi, veruzhinji vachichema-chema nekukwira kwemitero iyi. Kutongwa kwenhengo yeCCC vaJob Scholar pamhosva yavari kupomerwa yekushambadza manyepo kunotanga mudare raMajistrate muHarare. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Basa rekununura vashandi gumi nemumwe vakadhirikirwa nemugodhi wegoridhe weRed Wing Mine kupenhalonga mudunhu reManicaland rinonzi richiri kuenderera mberi, chikwata chiri kununura vashandi ava chichinzi chakundikana zvakare kupinda mugodhi uyu nhasi nekuda kwekusagadzikana kwevhu remumugodhi. Chikwata ichi chinonzi chazivisa kuti chave kutanga chatsigira ivhu remwena wekupinda nawo mumugodhi uyu kuitira kuti risarambe richiondomoka. Basa rinonzi rinotoda zuva rose kuita kuti ringe richikwanisa kuti vange vachikwanisa kusvika kune vashandi ava vanotarisirwa kuti vari mamita 50 pasi pevhu. Mugodhi weRed Wing uyo unonzi ndewe nhengo yeZANU PF vari mumiriri wemabvuku Tafara muParamende vasikotisa kupwanya unonzi uri pasi pekambani yeMetal and Gold Zimbabwe zvakare. Takundikana kubata veMetal and Gold sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi nezuro kambani iyi yakaburitsa mashoko kuvatori venhau ichiti vashandi vayo vanonunura vanhu munjodzi vari kuedza zvose zvavanogona kununura vashandi ava, asi basa iri riri kunonotswa nekusagadzikana kwevhu remumugodhi. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kuna vasakupwanya avo takatumira mibvunzo yedu nezuro, asi nanhasi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Tabata mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vemumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vakurebwa Javangwe Nomboka kuti tinzwe zvatora nzvimbo nhasi.
Urongwa hwokununurwa kwevashandi vakadhirikirwa nomugodhi kuManicaland hapana chatichachinja parizvino painformation yandiinayo, asi vanhu vari mubishi kuedza kuti vabatsiridze kuti vamwe vedu vakasangana nedambudziko rekuwirwa kwemugodhi ava vakwanise kuvhukunyurwa vayamurike, vanoenda kuchipatara vachienda kuchipatara, vanonge vakatadza kuraramawo pachitiko ichochi vozikamwa kuti ngana nangana ndo zvichiripo parizvino.
Tiri kuona kuti razuva repiri pasina chatichabuda chinobatika, munoti sesangano nenyaya iyi?
Tanga tichitarisira kuti vakuru vakuru vehurumende vaitotumira zviyese zvinokwanisira kubatsira vashandi kuti vavhukunurwe, vawanikwe vari vapenyu, vabatsirike nenguva. Asi tiri kuona kuti hurumende yedu kunyange neivo vene vemugodhi wacho vaona rebhosa kupwanya, havana chidokwa-dokwa chekumhanyira vashandi vavo.
Tinozwa kuti mugodhi uyu wakambenge wamiswa kushanda neema. Wakazovhurwa sei? Zvakanga zvamboita kuti umiswe, zvakanga zvagadziriswa here?
Chokwadi mugodhi uyu wakamiswa neema. Asi danho rakazotorwa naHonorable Scott nemanagement yavo kuvhura mugodhi uyu. Hatisati tawana information izere ikuti zvakaitwa zviri pamutemo here chii chavakanga vachiti vagadzirisa.
Tichiona kuti tsaona dzemumigodhi dziri kuramba dzichiitika, munoona remangwana remumigodhi rakamira sei kuvashandi?
Remangwana revashandi vemumigodhi harina kujeka zvachose, nekuti maemployers edu anopuwa gwara rekufamba naro neministry of mines. Vadaro vanenge vachishandisa connection power, havachatarisi zvavanoudzwa kana nana ema kana nesuva miriri vevashandi. Maadvices atinovaudza kuti uyu mugodhi uyu dai madai dai madai havazvitereri, nekuti vanenge vapuwa go ahead yekumaina nevaridzi kana kuti nevebandiko rekucherwa kwezvicherwa zvemumugodhi.
Matanho apiwa muchatora sesangano kuonawo kuti mashandiro evashandi kana enhengo dzenyu akachengetedzeka mumigodhi?
Tichafamba migodhi yose kure rino, ndichaisa timu mukota ino yekutanga. Ndichafamba migodhi yose ichitungamirwa nasafety officer wedu weunion, vachiongorora kuti mugodhi pairi kuoperata iri kuteera here kodzero dzevashandi, iri kugadzira here hwaro hwekuti mushandi ashande agobuda ari safe.
Vanga vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vemumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vakurebwa Jabangwe Nomboka, vari parunare neStudio 7 kuMhondorongezi.
The Voice of America.
Kutongwa kwenhengo yeCCC vaJob Scholar pamhosva yavari kupomerwa yekushambadza manyepo kunonzi kwatanga nhasi mudare raMagistrate muHarare. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi ari zvakare atingati witness panyaya iyi, achinzi akundikana kupa umbowo hunoroverera vaScholar nemhosva. VaScholar vakasungwa muna 2022 uye vave nemazuva anoda kusvika kumakore maviri vari mujeri reChikurubhi Maximum Prison. Mari dzakaziviswa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mubhajeti regore rino ra 2024 dzematolgate dzatanga kushanda nhasi sezvaziviswa neZinara. Vedzimotokari vanoshandisa migwagwa mikuru iri kunzi neZinara Premium Roads yakaita seHarare Bait Bridge nePlumtree Mutare, kutanga nhasi vave kubhadhara mitero yakapetwa kazana kubva muzana kana kuti 100%, kuchitiwo mimwe migwagwa mitero ichikwidzwa zvakapetwa makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kuyambira kuti kukwidzwa kwemitero iyi kuchaitawo kuti mitengo yezvinhu zvakawanda ikwire munyika. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kupomerawo hurumende yeZANU-PF mhosva yekuita zveuori ichitadza kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi, izvo zviri kuzosvitsa pakuti varombo varambe vachikamwa. Taedza kubata mushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira, asi vanga vasati vapindura mifunzo yedu pataenda pamhepo. Asi nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti bato ravo aripindire mukushandiswa kwemari dzehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi kuti tinzwe zviri kunyunyutwa nebato ravo.
Zvatiri kunyanyochema nazvo mubhajeti iri inyaya yemitengo yakwira zvekuti vanhu vedu veZimbabwe vanotambira mari shoma, vanotambira maRTGS havakwanisi kunge vachizvitenga. Ukatarisa kuti $4 kurehwa iyoyo ukaipidigura kuisa kumaRTGS mari inoshamisa, vashoma vanokwanisa kuti vaibate munyika yeZimbabwe. Pamusoro paizvozvo tinoona kuti hurumende yavamunangagwa iripo isiri pamutemo iyi iri kuenderera mberi nenyaya yekutora mari kuvanhu zvakanyanya kudzvanya vanhu zviya zviya kuita kuyamwa vanhu zvatirikuona zvichiitika panhau dzemataxi nhau dzematogeti dzidzo dzatirikutaura nedzimwe dzakasiyana siyana zvinoratidza kuti chihurumende chisina kana hanya nevanhu.
Tiri kuona kuti bhajeti iri rakapasiswa 23 asi imi sebato mave kuunyunyuta nhasi patanga kushanda mari dzemitero idzi. Sei makatadza kunyunyuta kana kuramba pakaparurwa bhajeti?
Hatina kutanga kunyunyuta nhasi, takataura nhau iyi ikataugwa nevamiriri vedu vemuparamende kuti zviri kuita hazvina kunaka. Asi hurumende iyi ihurumende isingateedzeri mutemo, haiteedzeri zveparamendi. Zvinenge zvapasiswa namunangagwa namuturi ncuve zvinongoendeswa zvichingopfudzwa mutemo ichidamburwa zvichiiswa panzvimbo. Ndo zvakaitika. Takataura kubudget planning MPs edakanga ariko achitaura kuti aiwa izvazviiti. Tikataurawo mune zvakawanda kuti no zviri kuitwa hazviiti. Asi vanenge vakaisa zvitanda munzeve nenhau yemakaro nenhau yekuda kusveta ropa muvanhu kuti ivo vega vadye vasiye vanhu vese vemuZimbabwe vari panzara.
Mune matanha muchatorawo here sebato kuratidza kunyunyuta kwenyu uku?
Isusu hatina matanha akawanda tinotora. Takatotaura tikati aiwa zviri kuitwa izvo hazvifaniri kunge zvichiitwa. It is now up to vanhu vemuZimbabwe kuti vamirewo vachitaura kuti aiwa mitengo iri kuiswa haisi pamutemo, mitengo iri kuiswa haisi kuirana nezviri munyika. Vana veZimbabwe vanofanira kuti vazvirambe izvi, vachinyora mapetisheni, vachitaura maredhiyo, vachiita zvese zvinobvumirwa nebumbiro remutemo kuti vaite kuratidzira hurumende yeZANU-PF kuti zvavari kuita zvekubira vanhu mari hazvisirizvo zviri kudiwa munyika. Vanhu havachagoni kutengesa, munhu wese akunzi anofanira kuita tax clearance, nyange mainformal sector, nyange kasmall business anofanira kubhadhara tax. Asi hurumende yacho haina mafacilities yaiti yaisira vanhu kuti vabhadhare, kuti tax yavo vanenge vachibhadhara kana infrastructure yekuti vabhenefite. Saka zvese izvi vanhu veZimbabwe tiri kuvakurudzira kuti vazvirambe, varambe kubhadhara mitero isina maturo, varambe kubhadhara mari dzinoda kubiwa namutuli, vatava petitions, vaite zvese zvavanokwanisa zviri pasi pebumbiro nemutemo wenyika kuratidzira hurumende kuti zvairi kuita sandizvo zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende. Hurumende inofanira kunge ichibetsera vanhu, ichirerutsira vanhu, iri pro-poor government. Asi tine hurumende kutoratidza kuti toda kutoomesera vana veZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe rusina mari nemikana nemabasa anoita kuti vakwanise kubhadhara mari dzekudaidzirwa.
Vanga vari mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi vari parunhare muHarare neStudio 7. Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vari kutarisirwa kusvika kuMiddle East nhasi murwendo rwavo rweChina mudunhu iri kubva zvatanga hondo pakati peIsrael neHamas musi wa7 gumi guru. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rakazivisa nezuro kuti chinangwa cherwendo rwavaBlinken ndechekuona kuti Gaza ingazochengetedzwa sei kana hondo yapera. VaBlinken vachasimbisawo kurudziro yekuwedzerwa kwerubatsiro muGaza. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica razivisa kuti parwendo rwavo rwesvondo rose vaBlinken vachashanyira Israel, West Bank, Turkey, Greece, Jordan, Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia neEgypt. Mazana ezviuru zvevanhu vemuPalestine zvakatama kubva mudunhu rekuchamhembe kweGaza, uko vakawanda vakamanikidzwa kurarama muurombo vasina mukana wekuwana mvura yakachena, zvekudya kana zvimbuzi zvinoshanda. Israel inonzi yaenderera mberi ichikanda mabhambu usiku wese kuchamhembe kweGaza munzvimbo dzinoti Khan Yunis neRafah uyewo pakati peGaza. Sangano renhau reAFP rinoti mauto eIsrael abhomba nzvimbo dzinodarika zana dzinosanganisira dzanga dzine varwi veHamas, dzanga dzichishandiswa kukanda zvombo zvemarocket pamwe nedzinochengeterwa zvombo. Bazi rezveutano muGaza iro rinodyidzana neHamas rinoti vanhu vanodarika zviuru 22 vaurayiwa kubva zvatanga hondo iyi. Israel inotiwo vanhu 120 ndinodzokorora, Israel inotiwo vanhu chiuru nemazana maviri vakaurayiwa kubva zvatanga hondo iyi. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti zvakakosha kuti vagari vari munzvimbo dzakadai sekuwadzana nebudiriro idzo dzinogara dzichisangana nematambudziko emafashamu vava nerutsigiro kubva kuhurumende. Vashumba vanoti izvi zvakakosha sezvo vazhinji vevanhu vari munzvimbo idzi vakatengeserwa pekugara nemakoronyera vaiziva kuti nzvimbo inonyudza nemvura kana kwanaya. Kanzuro yeHarare yazivisa kuti pari kutariswa kuti pachaita rimwe dambudziko zvakare munguva pfupi inotevera kana kwakanaya munzvimbo idzi. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vari kukurudzira vagari vemunzvimbo idzi kuti vaende kunzvimbo dzakakwirira uye kuti vaende kune dzimwe nzvimbo dzekanzuru kuitira kuti vasatarisane zvakare nedambudziko remafashamu kana rasvika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navashumba pamusoro pedambudziko iri.
Makore anodarika gumi muHarare manga muchiitwa vanhu vachiita donga vashonga mawetlands achitengeswa nemaland barons neavo vanhu vanozviti maland barons vachizviita zvakare vatungamiri vekumapato ematongerwo enyika. Tikatarisa kumapadhoki kunonzi kumapadhoki tichipinda nekunana korobra kuwadzana tinoona kuti kune waimbowewa miriri muparamende tine mamwe macancellors tine maofficials anotozivikanwa kuti aitotengesera vanhu kuuya kwemvura yakawanda kuri kuitika mugore rino. Kuenderera mberi kwematambudziko agara ari kuramba ariko sizeni yega yega pakunonaya vanhu ivavo vari kutengeserwa munzvimbo zvingabvumiki kuvakwa hatinuri kuti mawetlands wanhu ivavo dzimba dzavo dzinozara nemvura.
Semaonero enyu, chii chiri kukonzera dambudziko iri?
Chiri kuitika ndechekuti maland barons aya paanotengesera vanhu matengo vanochimbidza kuvaudza kuti vawake nekukasika kuitira kuti vashandise section 74 yeconstitution iyo inoti munhu haagoni kubviswa paanenge achigara kana kupadzirwa chivakwa chaanenge awaka pasina court order. Saka maland barons nemaofficials ekanzuru nevamwe vose vari kuita zveuori hwekutengeswa kwemastatement kana kuti council land vanozivisisa section iyoyo yeconstitution. Saka vari kuwakira mumawetland tichoziva kuti zviri kunze kwemutemo.
Mataura imi kuti pane vanonzi maland barons vanoshanda sei vanava uyezve sei vasiri kuwanikwa ivo vachisungwa nemapurisa kana kuti nehurumende ichivamisa kuti vaite zvavari kuita izvi?
Hurumende painoti kana nekanzuro painoti tiri kuda kubvisa vanhu tinovagadzike kana kuti panzvimbo kuti vabatirwe. Machairperson emacooperatives kunyanya kubudiriro vari kutowana kurarama kubudikidza nevanhu vari kutambudzika ivava. Vanovabhadharisa mari yavanozoshandisa kunopa zveuori kune vanhu vari mukanzuro kune vanhu vari muhurumende zvekuti havatori kuti vanhu ivavo vabatsirwe vawanirwe kwekuti vanogare kwakanaka. Idambudziko rinoramba riripo nekuti hurumende ine policy zvakare yeparallel development zvinoreva kuti munhu anopiwa pekugara apiwa pekugara haana mari yekuti aaite servicing vanonzi watai mugare. Panozoitwa maservicing akafanana nemarodzi masuwa mvura vanhu vava kutogara ipapo.
Mungati imi sei risiri kugadzirika pari zvino dambudziko iri?
Kunzvimbo idzodzo dzose dzamabudiriro kuwadzana vanhu ivavo vakatogara zviri kunze kwemutemo zvavanotoziva uye pavaibhadhara mari vaitobhadhara vachitosimbiswa nevamwe vashandi vekanzuro vamwe nemamwe mapoliticians vachitoudziwa kuti hapana anokubvisai tinozvigadzirisa. Saka nedambudziko ritoripo iko zvino.
Vanga vari mutungamiri wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare.
The Voice of America.
Chirwere chinouraya mombe cheanthrax chinonzi chatekeshera mumatunhu madiki emunyika anodarika makumi matatu urumende ichiti iri kukurira dambudziko iri. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Chirwere cheanthrax ichi chinonzi chabatawo vanhu vanosvika mazana mashanu negumi nevasere kana kuti 518 kubva zvatatanga muna mbudzi gore rapera, asi zvinonzi hapana akafa. Mumwe ane mombe yakabatwa chirwere ichi kuhurungwe murinhu remashonaland west asina kuda kuzivikanwa nezita. Anoti vanachiremba vezvipfuwo vakamushanyira vakabaya mombe dzavo dzose zvekuti pari zvino hapachisina dambudziko. Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekugokwe kwanembudziya vamichael zimbudzana vanoti mombe dzavo dzakabayiwa mushure mekunge dzimwe mbiri dzafa dzega.
Mombe dzangu dzakatobayiwa dzose mushure mekunge imwe yaita anthrax, dzakatokurumidzirwa kubayiwa dzingadai dzakafa dzose.
Vachipa mamiriro akaita chirwere cheanthrax munyika nezuro, vakapanobata chigaro chemukuru webazi rinoona nezvezvirwere zvezvipfuwo munyika kana kuti Acting Chief Director, Department of Veterinary Services, Dr. Piers Makaya, vanoti mombe dzinosvika 36 dzakabatwa chirwere cheanthrax mumatunhu anoti Chipinge, Hurungwe neGokwe, uye vanhu 518 vakawanikwa vaine chirwere ichi munyika yose.
As I talk now, we got reports that 36 animals due to anthrax from Chipinge, Hurungwe, Gokwe North, Gokwe South also have reports that from districts 518 human cases.
Vamakaya vanoti nyika yakawana nhomba kana kuti mavhasin kubva kunyika yeBotswana inosvika zviuru mazana mana nemakumi maviri ane nhanhatu kana kuti 426,000 yekubaya mombe, kunyange nyika ichida nhomba inoita miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million kubaya mombe, zvikuru dziri mumatunhu madiki anowanzoita dambudziko rechirwere ichi kana kuti hotspots.
At the present moment, Zimbabwe has got around 426,000 doses of anthrax.
Mukuru mubazi rekuchengetwa kwezvipfuwo reveterinary services mudunhu remashonaland west, Dr. Donald Swela, vanoti vakatonyorera kubazi ravo kuti vapiwe nhomba zviuru zana nemakumi manomwe kana kuti 170,000 kuti vabaye mombe mumatunhu anozivikanwa nenyaya dzezvirwere zvemombe anoti Hurungwe nemakonde. Dr. Swera vanoti vachabayawo mombe dziri kunzvimbo dzakaita seKariba dziri kumuganhu nenyika yeZambia iyo inonzi nebazi reWorld Health Organization kana kuti WHO, imwe yenyika shanu dzine dambudziko rakanyanya reanthrax muAfrica. WHO inoti dzimwe nyika dzine dambudziko reanthrax muAfrica dzinosanganisira Malawi, Kenya, Uganda neZimbabwe. Chiremba anoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. George Kampondo, vanokurudzira vanhu kuti vasadye mombe dzinenge dzafa dzega, vachiti ndizvo zvimwe zvinokonzeresa kutapurirwa kwechirwere ichi nevanhu. Nyanzvi munyaya dzezvezvirwere zvemombe vaEdmore Mazarure vanoti dambudziko rechirwere cheanthrax runogona kunetsa kupera sezvo chirwere ichi chiri kuwandira kuvanhu pasina humbo hwekuti vakachiwana kupi.
Saka kuti mutrese anthraxika through kurwara kwevanhu, that is the most difficult thing yamunogona kuita, because munhu anocontract anthrax nekudya nyama yacho, but mombe dzinocontract anthrax nekufura kwadzinoita mumunhu ngemumu area. Saka mombe ndo dzinotori nemukano wekuti pave neindication yekuti anthrax ipapi.
Chirwere cheanthrax chinokonzerwa nebacteria rinonzi Bacillus anthracis, uye chinobatwa nemhuka dzinofura sora sezvo bacteria iri richiwanikwa pasi muvhu. Nyanzvi dzechirwere ichi dzinoti chinonyanya kuwanikwa kana kusina mafura akawanda apo mhuka dzinenge dzofura uswa huri pasi pasi pedyo neivhu. Chirwere cheanthrax chinotapuriranwawo kuvanhu kana vanhu vakavhiya nyama yemhuka yakafa neanthrax kana kudya nyama yacho. Zviratidzo zvechirwere cheanthrax zvinosanganisira kufa kwakanyanya kwezvipfuwo zvakaita semombe, kukurumidza kuora pamwe nekufutunuka kwemombe inenge yafa yega, uye kubuda kweropa rebrown risingagwambi nepamaburi ose ari pamhuka. Zviratidzo pavanhu zvinosanganisira zvironda zvinobuda pamuviri uye zvinorapika nemushonga weantibiotic. Vanhu vakawanda munyika vakafirwa nemombe zvakanyanya zvekuti vakawanda vavo vakatovhara matanga nekuda kwezvirwere zvakaita seteiloriasis chinozivikanwa nerekuti January disease, babesiosis, heart water, anaplasmosis, sweating sickness nezvimwe. Tsvakiridzo yakaitwa inoratidza kuti mombe dzinodarika chidimu chemiriyoni kana kuti 500,000 dzichikosha madhora ekuamerica mamiriyoni zana nemakumi mashanu kana kuti US 150 million dzakafa mumakore matatu apfuura. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wesungura Memory Madekurozva, anozivikanwa neremagitare rekuti Yaya Saru. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zizininga weStudio 7.
Tare kubarwa ndinonzi Memory Madekurozva. Yakatanga zvemagitare muna 2011.
Ngatimbodzokera ipe kuti muchitanga zvemagitare izvi vabereki neveukama vaitwo kudii?
Ah, kutotanga magitare kwaito shupa because vabereki vaingoti haiwa haiwa zvemagitare hazviiti mwana wemusikana. But my father manje pane pawakazoti aiwa iwo kanoda kuti tiite zvemagitare, go kuchikoro chemusic at least totangira ipapo dan kuti ungotanga. Otherwise dai ndakazvitanga kare asi ndakazotanga later on.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Vanhu vari kutambira. Industry yedu iyi haisi nyore kuti ukurumidze ukasike kutambirwa. Asi ndiri kuona ichitambirwa zvayo slowly slowly.
Matambudziko amunosangana nawo muchigemu chenyu ichi ndeapi?
Machallenges ndeyekuti munhu unenge usina zvinhu zvakakwana muindustry, just like any other industry, you know, zvinhu zviri kungonetsa. So it doesn't make it any easy music industry. Tichitobva papa system, tichibva pakungoti zvifambe mashows anenge achitonetsa kuwana, ende kana awanika, you know, unenge uchitoofwa mari shoma shoma, zvinobva zvanetsa, everything zvinobva zvangonetsa.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Number zvichiti +263 777 073 895. Then Facebook page Yaya Saru, Instagram Yaya Saru, YouTube Yaya Saru.
Shoko amungasiriwo vatsigiri venyu ndeyekuti kudii?
Ndeyekuti vanhu ngavaramba vachinditeera. Ndiri kuramba ndichiunza more and more music. Pa Valentine's apa ndiri kuunza ka something kandiri kuunza.
Nasi Woza Friday, chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro.
Kandoda kubuda nako mudariro ndi Rudo Tsitsi Runyararo.
Manga muchinzwa kambo kanonzi Tsitsi Rudo Runyararo kubva kuna Yaya Saru muhurukuro yaaita naIvan Zizininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na8pm, apo tiri kutarisa pamusoro pemafashamu emvura ari kutarisirwa zvakare munyika pamwe nedambudziko rechirwere chekorera. tava tashuka kumagumu echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiyai mina Taboka Ncube.
So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 5 zibandlela 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje, iqhubekela phambili imizamo yokuhlenga abamba igolide abedlula ichumi abadilikelwe ngumgodi bephansi ePenalonga esigabeni seManicaland. Iningi labazali likhala ngokuthi lanxa uhulumende ehlele imbadalo yezikolweni lonyaka, kulezinye esezihlele ukwengezelela kulimbadalo ngezinye imali ezibika ngezokuthuthukisa izikolo ezibizwa ngokuthi ngamalevi ngokuphindwe kabili. Amapholisa namuhla ethule amabizo abantu abahlanu ababhubhele engozini yokungqikilana kwebhasi yenkampani yeCag le Mazda B22 izolo emgwaqweni osuka eCaroyu siya eBinga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abemba igolide abedlula ichumi balokhu bephansi komgodi weRed Wing Mine ePenalonga eManicaland, njalo imizamo yokubahlenga iqhubekela phambili. Izolo abahlengi bedluleke ukungena kulomgodi njengoba ubuqhubekela phambili udilika. Umphathintambo wezokwemba uMnumzana Jemu Soda utshele isintathele izindaba izolo ukuthi umsebenzi wokuhlenga abakulomgodi uphuziswa ukuqhubekela phambili komgodi udilika. Umgodi lo ubikwa ungowelunga lezano PFL imela iMapfukuta Fara ePhalamende, uMnumzana Scott Sakuphanya kanye lenkampani yeMetalon Gold Zimbabwe. Asenelisanga ukuxhumana labenkampani yeMetalon Gold njengoba ucingo labo belungasatshelwa, njalo singenelisanga ukukhuluma lo mnumzana Sakuphanya njengoba ebengakaphendula imibuzo ayithunyelweyo. Sixoxa nobhala jikelelwe enhlanganiso emela izisebenzi zemigodini eye Solidarity Mine Workers Union of Zimbabwe, umnumzana Prince Mpala.
Ngesikhiwa sithi prevention is better than cure. So kutsho ukuthi manxa sifuna ukuya emsebenzini kufuze silungise zonke izinto eziyenza ukuthi umuntu ehambe eqhubekele phambili esebenza kahle, ngoba nxa singala singela iproper PPE, proper working equipment, it means akusetshenzwa kahle ngoba uyasebenza njengomuntu oyihazard. Nxa sithi hazard ngumuntu vele ongala into yonke yokusebenzisa ekwanileyo. Into ekhona, the employers must provide the proper PPE, kufuze ukuthi lesigqoko ezigwanileyo, lezinto ezokusebenza ezigwanileyo ezenza ukuthi manxa umuntu esiya emsebenzini kufuze ebekwazi ukuthi konke okwenza ukuthi ngibe ngisebenza kahle, ngibe ngisebenza ngingelangozi, ngifuze kufuze ngigqoke lokho, kufuze ngisebenze lokho. Ngoba into ekhona ukuthi amanye ama employers they use okuthiwa ngama shortcuts ngesikhiwa, ngoba i shortcut at times iyagcina isenzela isibangela izingozi njengalezi. So mina as a unionist at the sector General of the Solidarity Mine Workers Union of Zimbabwe, I'm not happy with the situations whereby the employers force our employees to be emsebenzini, ngoba bayabekwazi ukuthi employee gala enye indlela angayenza ngoba ufuna ukugcina imali zakhe. So into ayenzayo uyagcina ezengena engozini engabona ukuthi ngila kusasa uyabe ngasekho, imali ziyasala sesidubeka.
Sibona sesingena kulanga lesibili abantu abawelwe ngumgodi eRed Wing Mine bengakaphathiswa. Yikuyini elibona sengathi kufanele kwenziwe ukuze abantu baphangise ukuphathiswa nxa bewelwe ezingozi emigodini.
EZimbabwe lapha sile ilunga la likahulumende elithiwa ama inspector of mines. Ama inspector of mines they must make sure ukuthi bebone ukuthi these people are they capable of operating lapho yabe betshele khona ukuthi be operator besebenza. Ngoba amanye ama employers bathatha ama shortcuts futhi ngoba baya bengalandeli imithetho kahulumende etshengisa ukuthi manxathe befuna ukuvula umgodi bafuze belandele ama regulations akhona ku Minerals Act akhona even kuma ama Labor Act and whatever the laws of this country require ukuthi bekhambe bevula umgodi ngoba ukuvula umgodi nje bephongwenza isiphithiphithi kugcina sekuyenza ukuthi abantu becina sebesezingozini ngoba nxa lingalandeli imithetho kahulumende lingalandeli ukuthi kufuze isafety and health kuhambe kunje kusososo kuyabe sekugcina sokungani vele umuntu sephongwenza into ayifunayo
pho njengoba lokhu kungalandelwa impilo zabantu sesengozini lithini ngalokho
sithi safety first production last impilo yomuntu cannot be replaced kodwa iproduction can replace it so it's better to delay and have a safety measure to avoid these incidents ngoba singayekela abantu bengena emsebenzini lapho kulama hazards khona it means we have some people dying we don't accept such issues where employees are earning a slavery wage and then after that sebegcina sebesifa futhi ngubani ozagcina imuli zabantu laba kubuhlungu kuyazisa ubuhlungu
umnumzana Prince Mpala ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi zemigodini eSolidarity Mine Workers Union of Zimbabwe ubexoxa ecingweni leStudio 7. Amapolisa namuhla ethule amabizo abantu abahlanu ababhubhele engozini yokungqikilana kwebhasi yenkampani yeCag le Mazda B22 izolo emgwaqweni osuka eKaroyi usiya eBinga. Abantu laba babalisa uCosmas Matongo, Alicia Kufandikamwe, Agnes Mupini, Traimo Mapiringana, lo Trinos Mavurere. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uxwayise abatshayeli bezimota ukuthi bahambe ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana lale. Inkampani yeCag isolwa kakhulu ngabantu abanengi abathi amabhasi ayo aseqede abantu ngokuhlala esenza ingozi emigwaqweni.
The Voice of America.
Imbadalo yezimota kuma toll gates ikhuphukile namuhla ngemva kwesaziso sikahulumende esethulwe lugatsha lwezemali. Imbadalo yama toll gates emigwaqweni esuka eHarare isiya eBeitbridge lesuka eBeitbridge ePlumtree isiya eMtare seziphindwe kabili kukanti ezibhadalwa kweminye imigwaqo zengezwe ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50%. Sixoxele sikhulumele sebandla eliphikisayo ele-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi yena oyethesa ibandla elibusayo elezana uPF Mlando wokuzinothisa ngalezi mali engalungisi imigwaqo.
Wazele sakhuluma sathi izithembiso zezana lezenzwa kungakabi lokhodo ngezamanga ezokuqinibezela abantu. Laba bantu abalandaba nabantu abalani lempilakahle lempithuko yabantu okwabo kuphela bafuna izikhundla ukuze batshontshe imali. Imali zakhe azikhulumayo ngezama-US dollar elinjeni abathi kona kule currency yethu engama-RTGS yabaholisa abantu kodwa bafuna i-taxi bafuna ama-tollgate ngama-US dollars. Ngalokho-ke thina sithi hhayi abantu bezimbabwe abesifezanga bavume-ke ubumelelelo nobuqinikezelo obulula kangaka.
Pho kwenziwe njani laphana baba Mkhwananzi?
Lapho kufuze kwenziwe ukuthi abantu bezimbabwe kumele bame baqine kakhuluma ukuthi hhayi imali sezikhulunywa thina sizigwanise sizenelisi umholi lisinika wona njengohulumende awusifikisi khonapho isiholisa ngama-RTGS kodwa lifuna sibhadale ama-tollgate ngama-dollars ayisabekayo ngemali ezinkulu kangaka
esingazikholiyo esingazitholiyo baphethishine ke uhulumende wabo ama-organizations achiyene yakhona amele abantu funa ukuwabona ekhokhela ke udaba lokuthi bamise lezintengo esezethulwe nguhulumende.
Sibona kule ngozi eziningi ezenzakala emigwaqweni le imali leyi ayisoze iphathise na ukuthi kwenqatshelwe ingozi lezi kulungisa imigwaqo.
Imali le izaphathisa ke isikhwama sikamnumzana Mthuli Ncube nabanye bakhe ukuthi badle basuthe baye kuma-holiday bakholisa kula lapho ezafakwa khona emgwaqweni welizwe sikaze siyibone ifakwa esile more than 10 years sila ma-tollgate emgwaqo lokhu idilika ama-pothole agcwele imigwaqo yonke. Abafithi kansila kula mali abayinikwayo ukuthi balungisise imigwaqo izinara solo ngamanga wonke akula nto ezaphithuka emgwaqweni zidinga nje imali kwabo ukuthi basinga imali zabazifakele ezikhwamezeni.
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-CCC. Siphinde saxoxa njalo lelunga le-Central Committee ye-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma ngalolu daba.
Okuqala imali ezikholektwa nguhulumende wenza izinga kumbe izinara kumbe ngama-bodies aphi azisho mali ezibuya ebadleni le-ZANU-PF. I-ZANU-PF thina njengebandla siyazidingela imali zethu sodwa njalo silamakampani thina asebenzayo awe-ZANU-PF lapha esithola khona izimali silabangani futhi abalamakampani ababuyayo bezosinceda bebesinike izimali nxa sidinga izimali asingeneli thina njengebandla ezimalini ezikholektwa nguhulumende. So imali leziyana ezikholektwa kuma-targets ngale zimali ezikholektwa nguhulumende under izinara. Kodwa enye into abantu abayikhohlwayo yukuthi kona imigwaqo leyi iPlumtree Mutare Road lodi imigwaqo walungiswa yi-group 5 nxa usayikhumbula South Africa leyana leyo group yiyo ethatha imali yongelela ngoba yibo abakha umgwaqo lokwana under i-build operate and transfer program. So uhulumende yena uthola ingcosana yemali.
Imali leyi sibona iphathisa na ekulungiseni kwemigwaqo le
wona laba abantu kumele bebe bemaintaina imigwaqo leyana. So i-CCC kunokuthi kuloku ikhuluma izibozi kuphela ikhuluma amaphupho ukuthi kona ukhuluma i-ZANU-PF zathatha imali sonke ZANU-PF CCC asikhange lento i-group 5 le nxa ikholta izimali leyo iyayelondolozeni imigwaqo yethu na lokhu ngitsholo kwi-maintenance kumele bemaintaine kade singe ngahamba umgwaqo wena ngisiyeharare nxa usuzangena echegudu uvela ngapha kwebulawayo umgwaqo wena ususiba lamapotolo yiyo imisindo kumele siyibange ukuthi hawu lina group of 5 libhizi lithatha izimali kodwa kalimaintaine imigwaqo ngoba lani imigwaqo nxa isifa ifela umuntu wonke kayifeli ZANU-PF kuphela kayifeli i-CCC kuphela ifela izizalwane zonke ezezimbabwe ezidrayiva kulowo mgwaqo. So thina umsebenzi wethu sise simonitha into zoneleziyana umsebenzi wethu simonte lohulumende sonke njenge-ruling party ZANU-PF labo abe-opposition umsebenzi wabo yikubuya bezokhangela khonoku hatshi kupho kuba ngumsindo hatshi kupho ukukhuluma izinto ezingelabufakazi leqiniso.
Kulokhu khonona njalo okokuthi imali lezi zifunakala zingama-US dollars kodwa abantu behola imali yeZimbabwe.
Khonoku futhi bezempinda ngotshe abona yikukhuluma kwabantu either umuntu angazi kumbe abengabalanga kumbe ka-research kumbe ka-travel ungahamba ama-targets uyabona bethwele imitshina yena leyana okuthiwa ngamali okuze ama-pos machine okuthi ona uyaswayipha i-RTGS iyaswayipha nge-bank rate eyabe ikhona ngalelo langa i-US dollar layo iyathathwa njengoba nje kwavunyelwa ntu kona imali zonke lezi ngama-legal tenders ziyavunyelwa i-US dollar iyavunyelwa amarandi ayavunyelwa le-Zimbabwe dollar iyavunyelwa futhi. So umuntu okutshethi kona kutahe kubhadala ngama-US dollar kuphela either umuntu ongakazi ahambe ngemgwaqo na le afike ama-targets uphonge ukukhuluma nje kumbe ngumntu nje uphonge ufuna ukungcolisa ngoba bakhona abanye abakhulumela ukungcolisa kuphela.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga le-Central Committee ye-ZANU-PF, ubexoxa ecingweni le-Studio 7. Inengi labazali likhala ngokuthi lanxa uhulumende ehlele imbadalo yezikolweni lonyaka, kulezinye esezihlele ukwengezelela kulimbadalo ngezinye imali ezibikwa
zingezokuthuthukisa izikolo ezibiza ngokuthi ngamalevi ngokuphindwe kabili loba okudlula lapho. Abazali bathi sebesehluleka ukubhadalela indleko zezikolo ngenxa yalokhu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngenyanga edlulileyo ekaMpalakazi, ugatsha lwezemfundo lwethule uluhlu lwendleko okumele zibhadalwe ezikolo lumnyaka ka-2024. Imbadalo yemfundo ezikolo zemfundo yeprimary ezisemaphandleni ikhangelelwe ukuba ngamadola amahlanu eMelika, i-$5, kuthi ezisemadolobheni amadola alitshumi eMelika, i-$10, kusiya kumadola angamatshumi amabili, i-$20, kusiya ngokuthi isikolo sikuliphi ilokitshi. Ezikolweni zesecondary ezisemaphandleni imbadalo izaba ngamadola alitshumi, i-$10, kuthi emadolobheni ibe ngamadola angamatshumi amabili, i-$20, kusiya kumadola angamatshumi amane eMelika. Limbadalo ichiyana ngokuthi isikolo sikuliphi ilokitshi. Izikolo eziningi sezitholakala zikhuphula imbadalo yokuthuthukisa ezikolo eyelevi, yona engazange yahlelwa nguhulumende. Unkosikazi Monalisa Khadebe ukhala ngokukhuphuka kwembadalo yezemfundo, uthi imali zakhona sezibuya zilamabizo amaningi.
I-tuition fee sibili yona lefakwe nguhulumende, kodwa ke uhluphe silalo ukuthi khona ilevi sibuya isilamabizo amaningi. Khathe sikunje sokule school levy, sokule SDC levy, sokule main levy, amalevy akhona asemaningi kakhulu.
Umnumzana Mthabisi Ndlovu, omunye wabazali, uthi indleko zesikolo akumelanga zikhwezwe njalo nje ngoba umnotho welizwe awumanga kuhle.
Isifiso sami ukuthi i-school fees ingakhweli ngoba kuyafanana ngathi izikolo ziya kungela development eyenzakalayo.
Omunye njalo umzali okhathazekileyo, umnumzana Elliot Moyo, uthi iholo lokhe limi ndawonye kodwa indleko zesikolo zikhuphuka kokuphela okwenza kube nzima ukubhadala.
Kodwa isimanga yabikhwela using i-foreign currency, itikhwela njalo yabikhwele nge-more than 100%.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, iZineo, uthi ukukhuphuka kwendleko zesikolo kuvame ukukhweza inani labafundi abagcina besehluleka ukuya esikolo.
Ingozi ekhona ke ezikolo ikhole ukuthi kuzaba lama dropouts, kuzabanye abantwana kuzihlula ukuthi babhadalele.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUS, umnumzana Themba Kuye Moyo, uthi uhulumende kagcwalise izithembiso zakhe zokuthi imfundo ikakhulu eye-primary le-secondary ibe lilungelo lomntwana wonke elizweni ngaphandle kwembadalo.
Silusizi ukuthi uhulumende endaweni wokuthi alandele isisekelo sombuso lezithembiso zakhe azenzayo ekhankasela embusweni ukuthi imfundo izakhokhelwa nguye. Okubuhlungu kakhulu sibona ekhipha imbiko ethi eprimary ufuna i-$5, emaskulu ufuna i-$20.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi ugatsha lwakhe luphakathi komkhankaso ohlose ukujezisa izikolo ezephula izinqumo zikahulumende ngokuphathelane lalimbadalo.
The government's position is very clear that there's no school.
Imithetho kahulumende icacile, akufanelanga kube lesikolo esikhweza indleko ingazange ivunywe unobhala wogatsha lwezemfundo. Nxa kulezikolo ezingalandeli okufakiweyo, kufanele sitshelwe ngazo ukuze sithathe amanyathelo okuqondisa lokho. Khathesi nje siphakathi kokuqhuba umkhankaso okhangela ukuba zonke izikolo ziyalandela inhlelo zikahulumende.
Izikolo zivulwa ngeviki ezayo ngolwesibili mhla ka-9 Zibandlela 2024. Abantwana abafunda behlala ezikolweni zama-boarding schools kuzamele baqalise ukubhekisa khona le ngempela viki. Ngesikhathi esifanayo, ababalisi babika ukuba abazimiselanga ukubuyela emsebenzini ngaphandle kokuba uhulumende akhuphule iholo labo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Aba maslaha sebeqalile ukufaka imithelo ekuthengiseni inyama osekusenza intengo yayo ikhuphuke. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazisenyakenye ukuthi kusukela ekuqaliseni kwalomnyaka abahlinza inkomo sebe sokuza kumele babhadale imithelo eVAT eyisilinganiso sokulichumi ekhulwini i-15% yona ehle idluliselwe kubathengi lanxa amanye amasilaha abekade engakaqali ukuhlawulisa lomthelo abanye babikwa behle baqala ngolwesithathu. UChris Gando weStudio 7 uxoxele isikhulumeli selihlanganiso yamalungelo abathengi eConsumer Council of Zimbabwe uMnumzana Kafote Mchekezi.
Kutex government kwafakwa 15% and kukhanya ama meat suppliers, ama producers like iTexas yakhe yaphuma egcekeni ukuthi i-15% leyi iyayiphusha on ama-consumer abhadale 15% leyi.
Inyama isidula kunganani njengoba abantu bebevele bekhala ukuthi iyadula nxa sokufakelwe i-15% iyabe isinganani i-KG iyabe isitholakala emalini?
I-KG yenyama abantu babengayenelisi ukuyithenga, inyama yayidura. Abantu babethenga khonoko ukuthi la it's a basic need, but bethenga in protest ukuthi asina choice, inyama siyayifuna but intengo yakhona ayisayenzi. Lathi sibakhuthaza, thenganini ama-basic, thenganini minimum yokuthi liphile, but natural abantu babengafuni khonoko. Abantu bayefuna ukuthi bathenge bade basuthe ukuthengisela ukuthi bakhululekile. But ngenxa ye-15% leseyifakwa ngama-retailers layo seyiyengezelela laphana babekhala khona, sokuba more ukukhala kwakhona. Ama-quantities ama-consumers babeyafoda ukuthenga, sokuthengisela ukuthi azayehla. Abantu bazakudla ngesobho kuphela, bathethe wasenyama kube lesobho bashare emuli kanjalo.
Manje ezinye inyama ezifana leyenkukhu lepork zona zinjani intengo yangkhona?
Inkukhu I think on average lapha yayisiba ku around $3 a kg, $4 a kg, but singathi inkukhu yayi average $3 a kg. Abantu laba beyithenga but kungekho all that easy, but inkukhu kwakungconyana ndijana ukuthi abantu abaningi ezindlini babefuya inkukhu kulabaningi, so i-competition yenkukhu yayi-high, izenza ukuthi lakho ezitolo kwakulakho ukuthi balokhehlisa ngesinye isikhathi i-price yenkukhu. Unlike i-price ye-beef ukuthi akuna abantu bathi hasi sahlaba inkomo every week sithengisa inyama, inyama ye-beef itholakala kumabutcher and i-competition yakhona it-was low. So ngaso kuba le 15% leyi kuya-affecta abantu kakhulu.
Manje sixwayiso bani elingasipha abalaleli?
Sifuna ukuqala ngama-suppliers. Yebo, abalaleli sizakhuluma labo, ama-consumers, but ama-suppliers silesi fiso sokuthi sibakhumbuze ukuthi ama-consumers lawa are the same consumers babe basupporta isikhathi sonke. Nxa bedila nathi i-business ifuna ama-consumers the same way ama-consumers engafuna i-business ngayo. Enye into esitho ukuthi yebo into zingadura lapha eZimbabwe, but khathesi ngenxa ye-globalization, ngenxa yama-online shopping, ngenxa ye-movement yezinto, ama-suppliers bayarisk-a nabo i-high competition from our neighbors, from our neighboring countries. Sile Zambia, sile Mozambique, sile Botswana, sile South Africa, amazwe lawa agombolozwe eZimbabwe. And ne-technology ekhona ngendlela okuhanjwa ngayo, sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo e-South Africa, sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo e-Botswana, sokulula ukuthi bayenze i-grocery e-Mozambique. So thina sikhuthaza ukuthi i-local business ukuthi into zonke ngabe yenza babekwazi ukuthi khathesi abasakhompithi bodwa internally, sebekhompitha even abanye baphandle.
Lo bekungumnumzana Kamfoti Mchekezi, isikhulumeli senhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, ekhuluma ecingweni lo Chris Gande oweStudio 7.
Which was a Friday, my darling. Was a Friday.
Kuhlelo Was a Friday liviki sihamba lomculi werumba odabuka emangweni we Machinge ePlumtree uShadrack Moyo ehamba leqembu lakhe ele Injabulo Classic Rhythms. Nangu exoxa noNtungameli Nkomo owe Studio 7 ngesingu yakhe asanda kuyethula elesihloko esithi Inyembezi Zengwenya.
Ithuba msakazi, ngizathanda ukubingelela bonke abalaleli be-Studio 7. Ingoma le Inyembezi Zengwenya ikhuthaza abantu ukuthi baboniswe uthando emuntwini esaphila, bengalindeli ukuthi atshone kuze bemenzela okuhle, okunje kumthengela isudu edulayo, coffin edulayo, lokuhlaba inkomo ngoba isetshonile.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abalandeli bengangithola ku WhatsApp kunombolo elandelayo +263 777 922 071. Ngiyatholakala ekhasini leFacebook Injabulo Classic Rhythms. Ngibuye ngitholakale njalo Shadrack Moyo. Ngibuye ngitholakale la kuYouTube Injabulo Classic Rhythms. Ngiyatholakala njalo la kuTikTok Injabulo Classic Rhythms. Abantu kabangeni besubscribe laphana kuma-YouTube, TikTok, belike page lethu kuFacebook Injabulo Classic Rhythms.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Amazwi engiwatshiyela abalandeli ukuthi kabasekele abaculi bonke bakithi, basekele umculo wakithi. Kungaba kuhle nxa abalandeli bengasixhasa-ke kulindima yomculo kuze lathi sibe lakho okuncane sikunika abantwabethu, ngoba ma senza umculo asenzeli nje ukuthi jabulise abantu, kodwa sikhangela thithi kube khona okuncane sikutholayo kuze imuli zidle sambe esikolweni. Ngiyabonga, ngidayi umnyaka omuhle kini lonke balandeli kanye labalaleli be-Studio 7. UNkulunkulu aligcine kuze kube lanini. Ngiyabonga.
Y llegó un año, y nadie me salió, y me salió.
Sibonge untungameli Nkomo ngokusipha uhlelo Woza Friday luyeza njalo uhlelo ngeviki ezayo. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela inhlupho ezidalwa zimpophoma zamanzi ngemva kokuna kwezulu elinengi kwezinye indawo ezigoqela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-cholera elizweni. Singakehlukani izihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela iqhubekela phambili imizamo yokuhlenga abemba igolide abedlula ichumi abadilikelwe ngumgodi bephansi ePenalonga esigabeni seManicaland. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.